chimera chiripo ndechekuti sokutaurwa kwazvaitwa nemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mutsangano wezanupf wachristopher mutsvangwa the party national spokesperson ndechekuti mutsangano wezanupf une hukama hwakatsimbarara neushamwari hunodakadza nebato rekuchina rinotonga recommunity part of china. Naizvozvo mukuirirana kwedu bato recpc kubudikidza neutungamiriri hwavo rinomira nemutsangano wezanupf nenyika yezimbabwe.
Vanomira nemipango vadzakaita sei vamukwadi?
Kunyangwe pose patinotsoropodzwa nezvina maturo kana kuitirwa zvakashata kana kurongerwa dhende nenyika dzekumadokero, vanomira nesisuwo semutsangano wezanupf nenyika yezimbabwe sebato riri kutonga kubudikidza nemutungamiriri wedu vamunangagwa. Tinoshora danho ratorwa nenyika yeunited states of america kutumira mutauriri mukuru weparamende yavo kunzvimbo iri pasi peutongi hweimwe nyika, in this case china. Nyika dzose dzinodyidzana nechina pasi rino dzinoziva kuti china zvinoreva mainland china, zvekare tichisanganisira netaiwan taipei chinova chitsuwa chere anda utongi hwechina.
Sika, pane chakaipa here kuti America itumire nhumwa kana kuti mutauriri wedare reparamende kuTaiwan?
Chimiro chokudenha ndo yainzi aggression muchizonzwa kare kuchinzi nyika dzairovana. Zvinotanga neaggression yakaita seiyoyo. Kudenha nyika yakazvigarirawo, nyika dzakazvigarira kutsvaga kuda kukanganisa kudyidzana pakati pedzimwe nyika nechina. Saka isu tazvishora sebato rezanupf kuti aiwa hazvitenderwi izvozvo. Zvavaita hazvina kusiyana nokungogara kwatonzwa kuti spika wekuamerica weparamende yavo awane kwaari kuguruve uku achiita zvaanga achiita, achionana nemadzimambo edu ikoko achiitawo zvaanga achiita ikoko. Zvino zvingaita here? Hazviiti. Saka ndo zvatataura kuti zvaitwa neamerica zvinonyadzisa, hazvitarisirwi kunyika especially nyika huru dzinokondirola kana kuti dzine chekuita nezvekufambiswa kweupfumi pasi rese dzowanikwa dzichitarisana neminondo nekuda kwemaitiro aitwa neunited states of america.
Asika, haisi kodzero yeamerica here kudyidzana netaiwan kana ichida? Nekuti kaiyo taiwan inozvitora senyika yakazvimirira ichida inombobvira yaenda pasi peutongo hwechina.
Hazvitenderwi kuti vanhu vanongobva kwavabva vachicharika mudzimba dzevamwe kana munyika dzevamwe. China is a sovereign country. Sovereignty yayo inosanganisira netaipei taiwan. Koivo vanozongokaruka vaenda kunyika dzevamwe voenda kunodenha ikoko. Zvina kunaka izvozvo. Zvinokanganisa kudyidzana pakati penyika pasi rese, zvinokanganisa kuwirirana pakati pedzinyika, zvinokanganisa zvekare kudyidzana kwavanhu pasi rino rose.